Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 29 zvita 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi. Wasara mwedzi mitanhatu kuti magwaro eZimbabwe exemption permits apere. Sangano reBlayo Residents Association rinokurudzira kanzuri yeguta iri kuzivisa vagari nguva ichiripo mazuva anowanikwa mvura nemazuva ainovharwa. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reZimbabwe Teachers Union rinoti raenda kumatare nekuti sangano National Joint Negotiating Council harisi kumirira vashandi zviri pamutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kwasara mwedzi mitanhatu kuti mazuva ekugara nekushanda muSouth Africa akawedzerwa pamagwaro ezvizvarwa zveZimbabwe kana kuti Zimbabwe Exemption Permits apere. Izvi zvinotevera chiziviso chakaitwa nehurumende yeSouth Africa chekuti magwaro ose emhando iyi anopera muna chikumi 2023. Hazvisati zvajeka kuti hurumende yeSouth Africa ichawedzera mamwe mazuva here. Hurumende yeZimbabwe yakambozivisa kuti inotambira nemaoko maviri zvizvarwa zveZimbabwe zvinoda kudzoka kumusha chero hazvo vazhinji vari kuSouth Africa vachiti hapana chikonzero chekuti vadzokere kumusha sezvo kusina mabasa uye kusina kugadzikana. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata gweta varisa chigaro wesangano reAfrican Diaspora Forum Dr. Vusimuzi Sevanda kuti tinzwe zvizhinji.
Hongu pane vanhu vazhinji vari kugadzirira nekuti vanhu vanoziva kuti kana nyaya iri kukoti chero chichinogona zvacho kuchiitike uye havazivi kana decision yatorwa nehurumende kuti aiwa havachadi vanhu vemuZimbabwe munomu. Saka vanhu vari kuendesa mbashira dzavo kuZimbabwe vachigadzirira kuti kana zvinge zvatadza kana vachinge vagona kuenda vaende, kana vachisara muno vanenge vachisara vachishandawo vasavo vasina mbacha kana vachizviraramisa. Asi chokwandi chekuti pane zvekuiti, vanhu vari kutya.
Saka tingati here vanhu vari kufamba zvakati nyanyei vachidzora zvinhu kumusha?
Izvozvo chaizvo tazviona kuti gore ranosvika pakupera parunopera vanhu vakawanda vanga vachifambisa zvinhu zvavo vachizviendesa kumusha vachigadzirira ikoko kuti kana zvichinge zvatadza kuti mapemiti arinyiwe vagone kunge zvinhu zvavo vazviyambutsa. Nekuti rimwe dambudziko rangu rakasangana nando rokuti vamwe vazhinji vatachitaura navo vanga vachitsvaga kuziva kuti midziyo yavo vanogona here kana kuti vaiendesewo kumusha kana mune midziyo asina kubhadhara juti, nekuti ipapo vamwe vanga vachisanga nematambudziko vasingabatsirikani zvakanyanzo naka nenyaya yeZimba. Asi vazhinji vanga vane mapemit acho advisor kuti aiwa munhu kana achinge ane pemit uyezve nekuti vamwe vanga vane motokari inenge yake zvaasi yanga iri muzita roumwe nekuti mapepa anenge achinetsa. Saka kuti manje azoibvisa inde kumazita ake 6 months dzisati dzakwana zvozvo kuti aiwa hivhi yake nokuti yangoregista mumazita ake. Saka zvese izvozvo zvino zvanga zvichitovatambudza. Asi tanga achibatsira nevanhu vazhinji chaizvo vanga vachitsvaga kuenda kuZimbabwe nemidziyo yavo.
Makatarisawo kuti mazuva acho ari kufamba kudai, munoona paine mukana wekuti hurumende yeSouth Africa ingawedzere mamwe mazuva zvakare pamapemiti aya?
Chatati chifunga ndechekuti kusvika nhasi hurumende yeSouth Africa inenge yatanga kupindura kana kutora matanho ekuti tione kuti vanhu vakaapplya vachiti vari kukumbira kupiwa mapemiti ekuregulariza mumainstream angazi ngavao applyre vanenge vaona mhinduro. Asi chatiri kuona ndechekuti nanhasi uno vese vanhu vakaapplyra mapemiti hurumende yeSouth Africa isati yavapindura kuti vaudze chaizvo kuti aiwa tiri kugamuchira ratiri kugamuchira. Izvozvo zvinoreva kuti tinyatsofunga kuti aiwa pane zvairi pamusoro pazvo asi zvakare tikuziva kuti nyaya iri kudzokera mukoti muna February saka tikuona kuti zvimwe hurumende iri kuona kuti zviri nani kuti iite sei pane nezvimwe zvaichaita asi iri kutya nyaya dzekuti pari kuuya mavhoti nekuti vanhu havasi kufara saka haisi kuziva kuti izvifambise sei saka iri kumirira kuti koti iye iyo ichabva yaita sei yavaudza kuti ngavaite sei kuitira kuti zvisanzi ndii hurumende yakadai asi ikoti yakataura kuti kana mapemiti achirenyuwa uye vanhu vachipiwa ugari ngavapiwa ugari asi tiri kuona kuti ANC zvairi kuedza iri kuedza kuda kuti isawanikwe nevanhu kuti ine mhosva yekuregedza vanhu vekuzimbabwe vachigara muno musouth africa tiri kutya kuuya chaizvo nedano kuti nedhisizhoni yekuti aiwa isusu tatoramba iko zvino kana tatenda nekuti inoziva kuti nezvemitemo nyaya yekugarisa kwaita vanhu vezimbabwe muno uye nezvinhu zvayakataura ndo zviri kukonzera kuti ichipedza mapemiti aya hazvinyatsofambirana nemitemo
ndopedzisira hangu ndichitsvagawo kuti vasinganzwisisi nyaya dzemutemo kuti dzinofamba sei mungavakurudzira kuti kudii maringe nekupera kwamapemiti aya panguva dzino
chatingakurudzira vanhu
avo vanga vari kupeta vari sachigaro vesangano reAfrican Diaspora Forum Dr Vusimuzi Sivanda vari parunhare kusouth africa naEvans Zininga westudio 7 Sangano rinomirira vagari vemubhulawayo reBhulawayo Progressive Residents Association riri kunyunyuta nekwarinoti kunonoka kwezviziviso zvinobva kukanzuru zvinenge zvichizivisa vagari nezvemisha inenge ichizowana kana kushaya mvura pazuva roga roga munyori anoona nezvemvura musangano iri vajoseph mugwemazana vanoti nedzimwe nguva zviziviso izvi zviri kuzosvika muvagari mvura yatovhurwa mumisha iyo ivo vasingazivi kanzuro yeBhulawayo yave nenguva ichigovanisa vagari mvura zvichikonzerwa nekuderera kwemvura mudhamu reumzingwani asi vamukwemazana vaudza tonga kandemiri westudio 7 kuti vanokurudzira kanzuro kuti ibudise zviziviso izvi zuva rimwe chete mvura isati yavharwa kana kuvhurwa kuitira kuti vagari vawane nguva yekutambira zviziviso izvi
sevagari vekubhulawayo progressive residents association kanzuro tiriona tichitumira manhingi manotisi evhura kuti nhasi ivhura rikuuya kuwadhipi nhasi iri kuenda kuwadhipi zvakanaka chokwadi kuti vaite izvozvo chetevari kutumira manotisi achone kana mvura ichifanira kuuya nhasi makuseni kana mangwana makuseni notisi achoni ya very late asi hazvo iwaona manotisi atink of late pahoriday chete kuvhura misho yechristmas kana kuti two days before christmas hai ndofunga manotisi acho vakavatumira saka achisvika nemvura yacho ichiuya saka tiri kuti kanzuro apaange achizama hayo sezvo tichiziva kuti mvura kumadhamu hakuna kumira zvakanaka but vanofanira kuimprova kuti vatumire day before kuitira kuti vanhu vagare vakagadzira kuti mvura ichauya rini then kune problem yekuti nzvimbo dzakasiyana kukatumira manotisi aya pane dziridzika musoro dzimwe dziri dzekana mvura in time kozoti vanenge vari vachigara dziri pamusoro mvura inoya late makuseni chete ma3 4 o'clock 6 o'clock vovhara kuti kanzuro mvura ine ndo pane problem chete ipapo asi manotisi achouya hazvoitime
dambudziko iri raane nguva yakadii remvura iyi uye vatorawo nguva yakadii vachitumira manotisi aya
manotisi vagara vachitumira kwatova nenguva athinki kwana jema pebva vakatanga vachitumira manotisi asi past 6 months ipapo notisi yacho aita kauya vakasingafambirani mabudiro emvura vaitumira manotisi acho isingabudi asi sezvo ichitaura kuti pachristmas ipapa paholiday patane improvement sezvo tiziva kuti nedharbeno kana vakuitira kuti kanzuro vaigara vachichema kuti vhesa andiye neproblem vaiti vakatumira manotisi mvura isingauini time voti vhesa madhescom vakausina saka mvura vakonzwa kupamba mvura yacho ichiuye muvagari
saka vari kuti dambudziko iri rinogadziriswa riini vangomazana
mvura iri kunetsa vikozvichiyeruka takambotaura nenyaya yenyaya yakushangani gwai dhemu riri kugadzirwa kuka ingambotaura nenyaya yekunyanaiokuti
nekupopa mvura ichiya kukazisa ichiya kuvura ikuno yakufunga kuti maybe by now zvinhu zvinenge zvatova nani but zvinhu zvacho hamene kuti zvekufamba sei vanenge vachingoshifta magoposi vachiti hakuna mvura mvura irikuye madzisa pana sekuona savagari sekuona kunge hamene kuti zvekufamba sei kukanzira ikoko havasi kuti kunyatsobudira pachena asi tiri kungoramba tichingobvunza kuti bati jekeserei kuti zvekufamba sei ende tirikuona kuti problem yacho haiya tiri mukuona kuti mvura haisati yanaya zviya zvokuti vanhu vangaona kuti maybe mvura ingarapo saka dambudziko ndofunga richagara riripo kusvikira mvura yanaya saizvocheza mvura isati yanaya.
Kune zvirwere here zvasimudzwa kana matambudziko asimudzwawo nekuunetsa kwemvura ikoko?
Kwavamboona nezvirwere yemadhariya vamba vapo mumamanzi afurayo tikamhanyamhanya tichitaudzana navo kuti kozve kufamba sei vanhu vari kufa nemvura vatofureti hai kwanga kwaanani because vanga vachiti munhu akanwa mvura iyo akanzwa achirwara unofanira kumhanya kukiriniki unoona ifree treatment iye madambudziko aripo because even mvura yechebhoho because mabhoho ndiye ari kutibatsira nekatisa mabhohozi mawadho dai zvichinetsa kusika zvokuitika izvi mabhohozi ari kubatsira zvokuti kana mvura ichimo mumatepu vanhu vanomhanyira mabhohozi.
Munyori anoona nezvemvura musangano reBulawayo Progressive Residents Association vaJoseph Mkwamazana vari parunhare muBulawayo naJonga Kandemiri weStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA rinoti nengo dzaro dzakabvumirana kuenda kumatare nekuti vanotungamira naurirano pakati pehurumende nevashandirwi havasi kuita basa ravo zvakanaka vachiti zvakare National Joint Negotiating Council haisi pamutemo. Mutauriri weZimta vaGoodwill Taderera vaudza Studio 7 kuti bumbiro remutemo rinopa vashandi mukana wekuita hurukuro nemushandirwi vachiti chimwe chakonzera kuti sangano ravo riende kumatare ndechekuti mutemo uripo iko zvino unopa gurukota simba rekunzwa zvichemo zvevashandi rigozonokurukura nevamwe varo pamusoro pezvichemo izvi asi pasina anomirira vashandi. Tabata vataderera kuti itinzwe zvizhinji.
Nokuda kwokusabatwa zvakanaka nehurumende isusu takafunga kuti nyaya yacho ngaichikwira mutarara tiendesane kumatare edzimhosva kana ichiinda kuconstitutional court kana ichigumira ikoko kune matare atakaiendesa asi tione kuti iwo mutemo wedu wenyika unotiwo kudi nekuti riri bumbiro remutemo idzva hatichatoriti idzva because ndera 2013 kumasure ku2013 2014 unotocherechedza kuti kuve neyatinoti collective bargaining council musection 65 yeconstitution yeZimbabwe. Saka isusu taikwidza mutarara isu tati handei mberi handei tione tione kuti zvinoperera kupi kana nyika iine mutemo totarisira kuti mutemo uchaonekwa uchitora danho rawo rekucherechedza vashandi vehurumende sezvavanofanira.
Asi chikuru chezvikonzero zvenyu zvekuenda kumatare chakanangana nani uye nei chaizvo vataderera?
Okay, zvakanaka tanonoka. Nyaya yekuendesa hurumende kumatare edzimhosva takanangana nekuti dare hombe ratinoenda kunogarira pasi tichironga nyaya dzemari dzedu reNational Joint Negotiating Council harienderani nemutemo wenyika iyo yatinoti Zimbabwean Constitution.
Takatarisa panyaya yevarairidzi pamwe nezvichemo zvenyu panyaya iyi, bumbiro remutemo rinoti
Constitution yedu yemuZimbabwe inorangarira kuti izvo tinokwanisa kuita yatinoti collective bargaining council iyo inopa simba vashandirwi navashandi kuti izvo zvavanenge vachikurukura zviwanikwe zviri zvinhu zvatingati muchirungu zviri binding. Saka section 65 yebumbiro remutemo wenyika yeZimbabwe inozvibvumira izvozvo kuti isusu tikwanise kunge tichiita collective bargaining council. Zvino iyo hurumende kusvika pari nhasi uno haisi kurangarira collective bargaining council uye haisi kuita yatingati iyo kunanganisa kana kuti realignment yomutemo wekuti collective bargaining council inge iripo.
Izvi zvinobva papi vataderera? Mungatitsanangurira chii chiri mumutemo uyu chisingakushandirii?
Nekuti uyu mutemo uripo pari zvino unopa simba kuna minister. Minister ndivo vanogona kutora zvichemo zvedu, vozviona sezvine musoro kana zvisina, voenda nazvo kukabhineti, vonoronga marongero avanoda. Asi isusu vanongoti redu basa kubvunzurudza kwavari, iya yatingati consultation. Izvo zvatinoona sezvinhu zvisina maturu, nekuti hurumende pari zvino nguva yareba isingatiitiri zvatinofunga kuti zvingava zvinhu zvakanaka. Hatisati tamboendesana kwatinoti isusu kuarbitration kana kuti kuconciliation, nekuti ivo vanenge vachingoti zvatiri kutaurirana kuNJNC ikoko hazvinyanye kutisunga, hazvisi binding, nekuti zvinopa mutemo simba kuna minister kupfuura kudare rinofanira kunge richitirongera. Izvo zvinofanira kunge zvichiita kuti vashandi vehurumende vawane zvinovapawo pundutso.
Avo vange vari mutauriri weZimbabwe Teachers Association vaGoodwill Taderera vari parunhare neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriri webazi rezvedzidzo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Hurumende inoti haina zvikwanisiro zvekugadzira marezenzi esimbi evatyairi vedzimotikari pamusoro pezvirango zvakatemerwa nyika. Gurukota rezvekutaura kwezvinhu vaFelix Mona vanoti hurumende haichakwanisi kugadzira marezenzi emarata pamusoro pezvirango, vachiti bazi rinoona nezvemotikari nekupa vanhu marezenisi reCentral Vehicle Registry riri kuita basa guru, asi riri kunetseka nekuti hapana zvinoshandiswa mukudhinda marezenzi evatyairi emarata. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muzvinafundo Riki Mukonza vanoti zviri kutaurwa navamhona hazvina maturo, sezvo zvirango zvinotaurwa izvi zvava nemakore mazhinji zvatemerwa nyika. Muzvinafundo Mukonza vanoti Zimbabwe inofanira kushandisa zvose zvainazvo, kwete kuramba ichingochema-chema pamusoro pezvirango, vachiti izvi hazvina kwazvinotisvitsa senyika, asi kuti nyika iwane dzimwe nzira dzekugadzirisa zvinhu zvinonzi hazviwanikwe pamusoro pezvirango.
Zvinokatyamadza kuti hurumende yeZimbabwe mukore wanhasi inotaura kuti iri kutadza kuita marezinesi vana veZimbabwe nekuda kwezvirango zvakatemerwa nyika. Tikatarisa kuti zvirango izvi zvakatemerwa nyika rini, tinoona kuti zvakatemerwa nyika makore makumi maviri apfuura. Saka kuti hurumende irambe ichingoti iri kusangana nematambudzo akaita sekutadza kugadzira malicense chaiwo, zvinhu zvinoratidza kusarongeka kwehurumende. Tikada kutarisawo kuti pazvitupa iye zvine zvitaane zvitupa zveplastic, hurumende inotadza here? Kana kuri kuti iyo malicense emazenge iwayo haasi kuwanikwa zviri nyore, hurumende yedu inotadza here kungoita zvunhu zvainogona kuwana iyo kuitira kuti ipedze dambudziko irori rakatarisana nevanhu veZimbabwe? Ndiri kuona sekuti panenge pari kuita kuomera kuomerwa kwenjere dzevari kutonga.
Profesa Mukonza, zano ramungabatsira hurumende naro nderipi panyaya yakaita seiyi?
Zano randingabatsira naro hurumende panyaya yakaita seiyi ndeyekuti hurumende ngaitsvage nzira dzekuti iite malicense nezvinowanikwa munyika. Ndambopa muenzaniso wekuti inogona kusiya zvekushandisa mazenge nezvimwe zvavari kuti zvacho hazvisi kuwanikwa muZimbabwe, zviri kuwanikwa kuAmerica. Votsvaga zvinowanikwa muZimbabwe asi zvichiita kuti vana veZimbabwe vave nemalicense anenge ari malicense kwao. Saka ndoo yandingangoti nzira inoita kuti hurumende iwane minduro kudambudziko iri. Isiye zvekungochema chingoti haisi kukwanisa kuita nokuda kuda kwezvirango. Izvo zvirango zvatikuziva kuti zvaane nguva zviripo asi ende zvirikuratidza kuti pada zvinogona kuramba zviinesu kwenguva yakareba. Saka vakawana iyo atingati mahomegrown solutions kumatambudziko akaita seiwaya. Zvinotiratidza kuti hurumende yedu iri kufungawo ichiita kuti matambudziko evanhu vezimbabwe ave achireruka.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Rikim Konza vari parunhare kuSouth Africa kwakare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday, Muriyamo Blessing Ali inonzi yakaramba kuchengetwa kwake mushure mekunge imwe hama yavaudza nezuro kuti paiva neurongwa hwekuchengeta Mo Blessing uyo akaurawa mwedzi mitanhatu yapfuura. Urongwa hwekuchengeta Mo Blessing kumakuva ekumabhuku hwakamiswa nezuro mangwanani. Mutumbi waMo Blessing unonzi uri muchipatara cheparire Nyatwa muHarare uko wakachengetwa kwemwedzi mitanhatu yapfuura. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Taurawo nenyaya yevanhu vezanupfa kana kuti vana Munangagwa vanodi kuintrodusa mitemo yekuti masangano akadzimirira oga vanozova pamutemo kuti ukaita chakati wotobva wabvanwa ipapo. Zimbabwe does not have anything that is straight now. Zvinhu zvava muzimbabwe zvese zvakangoungama. Kana uchida kungopona muzimbabwe unongoita munhu akaungama saivo kuti ndio kuti udye. Because maonero andinozviita manjizvi zvikunotonga zvichitaurwa kuti kana munhu achada kubudisa chokwadi, chokwadi hamusisina because yava nyika yasatan. Iye zvinotaura kuti kana munhu achida kuita zvinhu zvestraight ngaatimbomirira government inotera because yavapo iyoyi ndeyokunyeba chete nekubira vanhu ndo yega inonga iripo. Hapana zvimwe zvinonzi zvichizvitsva nekuti yakaona ZANUPF kuti yakonewa kubva peyakatanga kutonga kusvika pari nhasi yatadza. Saka yatongoti chiregai kutirwe kukupedzisira ikoko. That is why we say at times God has got his way of showing things. Panguva inotera akazvoratidza Mwari kuti zvinhu zvakamira so kuti tiitewo vanhu vanozobva panguva yekuenda mberi takasunungukawo tisikaendi kune dzimwe nyika. Kuti kana wadanwa kune imwe nyika unodanwa pane occasion kuti tido kuti tide vanhu vakati vanobhadharwa zvakanaka because vabva kunyika kwavo kwakanaka ka. Saka maakuvada ikoko. Saka muchido kuvabhadhara mubhadhara neinonzi outside vacation kuti munonga muchindogara kunze ikoko michipiwa mari yakakwana. Zviripo izvizvi zvakashatisa vanhu ngatinamate titetera naMwari kuti nyika yedu inakewo.
Mai Studio 7 uyo munhu anonzi Mavaza uyo anogara kupi kuyo? Zvaari kutaura ndezvemuZimbabwe kana kuti ndezvaari kuona kunze kwenyika? Sei achitaura zvaasi kuona? Migwagwa ipi yaanoti yakagadzirwa? Mavaza zvaanoti dhokota wani? Udhokota upi kuyo achitaura? Ndo zvatinovengera ZANUPF izvozvo because inotaura kwaisina kuswera. Inotaura opposite. Isi hatidi kuudzwa. 2008 hapana munhu akamboudzwa kuti zvinhu zvanaka izvi zvisina kunaka. Unonongoona wega kuti zvinhu zvatonaka. Zvino uyo handifungi kuti anogara munyika munomu. Isi dhokota pasina zvedhokota zvacho zvaanoshanda. Unotaura zvinhu zvinonyangadza kudarudzeko. Vakomana tiregerereiwo katinzwireiwo tsitsi. Ingahondo takarwa tesi wani. Chakushanda ndechekuti imi makumhanyira pakeke ipapo muchisapfuura mega keke iroro. Chamuri kuita chinoonekwa ndechipi ipapa?
Mangwanani pastudio toda kungobvunza wangu mubvunzo wani kuti zvakamboitika kupi pasi rino kuti imwe mhuri inoramba nemutumbi wevana vavanhu kuti mwana wavamhofu oshayika vachirandiwo tiza nemutumbi uyu vachiramba nemwana wepamhofu? Imi vadzigiri vezanupf ndoda kumbobvunza munombotsigira zanupf yenyu mambonyatsa kufunga here? Mukana kuti munombongotsigira ungoti solomo tangotsigira chete mashura ekupiwa netinetipa munyika yezimbabwe iva kuti hurumende inoramba nechitunhu chevanhu Pada wabika mwana wawe munu rampa na chituna. Kutiza na chituna. Shigo di, shigo sovei kurampa. Iye mo blessing dia nyatake kufuka ngozi chaisha ye. Peza wose wane baba. Chicha uya. Kwa chisa chieri musuwa charima. Jambo na kiza na asa asa chicha kankani saipa mbirapa. Kuna mashura kada ya netika mnika.
Pasti Joseph na makadi kwa namu koma dan nuno kawan dan namu koma blessing sulu. Ah, entri nane ni sedang dunia itu abad somno doa fundri panu papertori ya. Suti ente ane Pasti Joseph ni nyu mo tipa nafsi nyu esna di reka rekira. Nuto orang cokwa di jaja jaja sini tika. Kete radio simpa oke nuto orang semanye pukungu nuto orang sepresiden dumi. Ambo boga nama muanu doa kupinda. Kuti wataura maonera avo sezvinoona zvinoitwa munhu ndino tsigira uyo munhu tode ma zvazvikwanisa natwedzera votime moti pamakuseni moti pamasikati nawo moti pamanheru ndozvinonyatsokita chase chase kuti nepenyu venyu ndikwayo rambai makadero rambai makatsunga
ndinokumbirawo chaizvo chaizvo kunyanya vanotaura pachenji radio kana chiri chindevere ngachingoperana chindevere chisaiswa chirungu mukati chiri chishona chipere nechishona chisina chirungu mukati chiri chirungu ngadziuye nhau dzacho dzidze chirungu chega chega nyangwe vanotaura vapi nevapi nokuti zvimwe zvizhinji zvinotaurwa nechirungu kune vamwe vasingatombonzwikana chirungu chacho ichechecho saka ndaikumbirisisawo ende zvimwe zvacho zvine zvakakosha zvinoda kuti zvizikwe nemunhu wese ndaikumbirisisawo kuti zvinogona kutsanangurwa neshona ngazvitsanangurwe neshona zvinotsanangurwa nechirungu zviindewo kuchirungu ikweyo panyuzi dzeshona ngazvipere ngeshona panyuzi dzechirungu zvipere nechirungu nokuti tinoda mavhotsi akawanda chaizvo tinotochenerawo mavhotsi akawanda anoenda kumukomana
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Gaza, yakasika iritamba, ndikatanga kujamba, ndikatindaivura, ndakazivura, motozi kuyerera, richiziro ndarombera, motozi kuyerera, richizira kuyambera, wana kutimisa wani, pasta ndimokusiya, ndichikutimisa wani, dala ndimokusiya.
Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi kwasara mwedzi mitanhatu kuti magwaro eZimbabwe exemption permits apere sangano reBulawayo Residents Association rinokurudzira kanzuro yeguta iri kuzivisa vagari nguva yachiripo mazuva anowanikwa mvura nemazuva ainovharwa rimwe sangano rinomirira varayiridzi reZimbabwe Teachers Association rinoti raenda kumatare nekuti sangano reNational Joint Negotiating Council harisi kumirira vashandi zviri pamutemo tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muri mumaoko macris gande nenhau dzeisindebele